Vamwe vakari mara vanofamba nemabhazi vachipema mumabhazi aya havazi kukwanisa kuita izvi sezvo hurumende yakambomisa kufamba kwemabhazi aya senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Mumwe vanhu ava vataimon Rukuni vekwaRusape vanoti kubva nemusi wesvondo apo vakapedzisira kupema mumabhazi ndiwo musi wakapedzisira kudya rinopisa nevana vavo vatanhatu sezvo vasingawani kwekupemera nekuti muguta hamuchina vanhu kukuwo kumabhazi vachadiwiko nekuda kwechirwere checovid-19. Mairi Joyce Chinembiri wekwaRusape vanoti nekusafamba kwemabhazi panguva ino hakuna kumwe kuvanotarisira kuwana mari kunze kwekufamba nemabhazi iwaya vachikumbira rubatsiro.
Kuti tinospinda mumabhazi totsvakawo zvimari tokona kutengawo zvinotsaona zveufu zviya torarama kana kutengawo chimafuta torarama. Zvino izvezvi mabhazi akasuomiswa kuguma musi wesanu saka hatitorina kana te kutangira izvezvi saka taendawo kuna MP wedu saka tamboenda
Mumiriri weMakoni Central mudare reParamende vaDavid Tekeshi vanoti vari kuedza nepavanogona napo kuti mhuri dzevasingaoni idzi dziwane rubatsiro asi zviri kutora nguva refu.
Ibatsiro kana vachinga vari stranded zvakaitawo kuti vatangwena mapurisa mapurisa ati hatina vazvatoza takambouzwa vakatirisira kusocial welfare social welfare kati tangudzika tinyore mazita asi hapana anything chapromiswa kuti mangwani chaiwo munoona something but vanhu avarotaura kuti vakapedzira kupemha musi wesande handiti wapemha musi wesande vanongotenga katsaona ipapo apapo hapana chaanomborarama nacho pa bcause isiso kuno kuti ndachiofambira nyaya yacho iyoyo kusochaofeya kutiwemukonzi chemuno havasi kuwana rubatsiro rwokuhwa udzine mamwe maprovinci mamwe madistrict vakandakandaka ndiri nyore list yacho saa ndiri pakati pokugadzira list kuti ndiende ndine wape but havanhu havari desperate havatori pake mwangu yakaoma and vanotosema kuti kuti orit zvandashaya chikafu ko rendi yacho ndioiona ku
dambudziko rakatarisana nevanhu ava idambudziko rakatarisana nevanhu vakawanda munyika yose vanga vachipona nekukumbira rubatsiro mumabhazi. Magwaro anoti Zimbabwe ine vanhu vangangosvika zviuru mazana mashanu vasingaoni vazhinji vavo vachipona nekukumbira rubatsiro sezvo munyika musina mabasa akawanda nepamusana pekuparara kwaita upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.